Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 5 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka tinoda kuti tinotenda hurumende United Kingdom nezvavatiitira kuti tsvangira izvi zvokuti vashandi vedu vashande vari safe pasina zvokuti hanzi vanozonetseka vobatira chirwere. Izvi zvichaita kuti vadzivirire chirwere kuti vasabata chirwere.
Zimbabwe inopiwa zvipfeko zvekuti vashandi vemuzvipatara vapfeke pavanenge vachirwisana nechirwere checoronavirus. America inowedzera negore zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri vehurumende pamwe nemamwe makambani. Zifa inoshatirisa nhengo dzeparamende mushure mekukundikana kumira pamberi pekomiti inoona nezvemitambo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeBritain nhasi yapa Zimbabwe zvipfeko zvekuti vashandi vemuzvipatara vapfeke pavanenge vachirwisana nechirwere checovid-19 senzira yekuti nyika inge yakagadzirira zvakakwana kuchirwere ichi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa zvipfeko izvi izvo zvinosanganisira mamaski ekuvhara muromo nemhino pamwe nembatya dzinoshandiswa nevashandi vemuzvipatara kuti vasabatire zvirwere, izvo zvakatengwa nehurumende yeBritain kuburikidza nebazi reDepartment for International Development kana kuti DFID mumiriri wesangano reWorld Health Organization muZimbabwe vaAlex Gasasira. Vati vari kufara nekugadzirira kwakaita Zimbabwe kurwisana nechirwere checovid-19.
We are very grateful to DFID.
Tinotenda zvikuru veDFID avo vakatsigira urongwa hwekuti Zimbabwe ikwanise kuzvimirira pasi pemurao wepasi rose unoona nezveutano.
Mukuru weDFID muZimbabwe, Amai Kate Tutan, vati zvipfeko zvavasitsa kuZimbabwe nhasi zvinokosha mari inodarika zviuru zana zvemapounds, uye vacharamba vachipa Zimbabwe zvipfeko izvi kusvika zvasvika pamari inodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe mapounds. Gurukota rezveutano vaobhedhaya moyo vati vafara zvikuru nerubatsiro urwu.
Saka tinoda kuti tinotenda hurumende United Kingdom nezvavatiitira kuti tsvangira izvi zvokuti vashandi vedu vashande vari safe pasina zvokuti hanzi vanozonetseka vobatira chirwere. Izvi zvichaita kuti vadzivirire chirwere kuti vasabata chirwere.
Vamoyo vatiwo nyika inofanira kugara yakavhura ziso zvichitevera kuziviswa kwaitwa nehurumende yeSouth Africa nhasi kuti pane munhu awanikwa aine COVID-19 kuSouth Africa kwakare.
Kuuya kuchirwere muSouth Africa zvinotaridza kuti chirwere ichi chinokwanisa kusvika pese pese. Chinokwanisa kunyika kusvika panyika ipi neipi chero pari pano pasi. Nokutaura kuti chaapa dhuze nesu. Toro tisochitosimudzira chaizvo tese tichingoshanda pamwe chete secommunity, tishande pamwe chete necommunity yese yeZimbabwe. Muri yese yeZimbabwe toda kuti izive nezvechirwere ichochi kuti vagokwanisa kuzvidzivirira. Saka iso tiri kuitawo patinokwanisa napo kudzidzisa vanhu gezai maoko, musangomhorosana, kumeso musangobata kumeso sokuti munozvizvazadza zvirwere. Saka ndo chidzidziso chatinacho.
Mukuru anoona nezveutano muHarare, Dr. Prosper Chonzi, vaudza Studio 7 kuti vari kushanda zvakasimba kuti kana chirwere checoronavirus chikapinda munyika, vawanikowo vakagadzirira zvakakwana.
Ya, seHarare tiri kuedza nepatinogona kuti tikwanise kuprotecta the community. Tinokwanisa kutora munhu kwaanenge ari, tuenda naye paWilkins tomuisolata kuti vati community protected. Maanenge ari mumuchipatara imomo tine zvatinenge tichiita kumubatsira, nekuti tinenge tine mishonga, tine madokta, tine manesi vanenge vachimubatsira murwere arimo asi asiri pakati pevanhu kwekuti chirwere choramba chitatapurika. Uyezve tiri kupinda mucommunity tichiteera macontacts vaanenge achigara navo padhuze nepadhuze, tichiona kuti havasi kuita urwere here. Kana vaita urwere tovatora tovaita isolate zvakare.
Zvichakadai, mumiriri wechina muZimbabwe vaGuo Shaochun vazivisawo vamoyo kuti hurumende yavo ichavandudza chipatara cheWilkins muno muHarare kuitira kuti chipatara ichi chinge chine zvose zvinodiwa mukurwisana nechirwere checoronavirus izvo zvatsinhirwa navamoyo.
VeChina vabatsira, vauya mukuru weChina muno, auya akatenderera akaona zvese zvatinofanira kunge tichigadzirisa kuitira kuti kana tikawana varwere vanopinda muno muWilkins vanenge vakagarika zvakanaka, inonzi comfortable muchirungu. Saka ndozvavauya kugadzirisa, vachati svenenzvezera nzvimbo yedu, vachichinja, vachipenda, vachiita zvese, mibhedha yakanaka nemashitsi nemablankets, masinki, mvura, matoilets, vachatigadzira zvese izvozvo.
Chirwere checoronavirus chakatangira kuChina chikauraya vanhu vanodarika zviuru zvitatu munyika dzakawanda, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vanodarika zviuru makumi mapfumbamwe nezvishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, gurukota rinoona nezveutano muSouth Africa, Dr. Zweli Mkhize, vazivisa nhasi kuti pane mumwe murume ane makore makumi matatu nemasere abatwa nechirwere charura pasi rose checoronavirus ichi. Dr. Mkhize vati murume uyu anogara kuKwazulu Natal uye akashanyira imwe nyika ine chirwere ichi, Italy, nevamwe vanhu gumi, uye hurumende yeSouth Africa inoti yatanga kutevera vanhu vose vakambosvika pedyo naye. Mutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa vativo vari kutyira kuti izvi zvichakanganisa upfumi hwenyika uye vavimbisa kubuda pachena nezvematanho avanenge vachitora mukudzivirira chirwere ichi. Chirwere ichi chabata nyika dzemuAfrica dzinoti Nigeria, Algeria, Egypt neSouth Africa. Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru kuti tinzwe zviri kuitika kuSouth Africa.
Inyaya yavhundisa zvikurusa mhuri yese yeZimbabwe, nekuda kwekuti Zimbabwe tinoona kuti inodyidzana neSouth Africa zvakanyanyisa. Tinoona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvakawanda zvikurusa. Saka hana dzevanhu vese dzangobatirwa mumaoko, aurawa mumaoko nekuda kwechirwere ichadai kuwanikwa chiri muSouth Africa.
Tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa, kunyanya paBite Bridge up, vanhu vari kuongororwa here chirwere ichi? Zvinofamba sei kana munhu asvika ipapo?
Hongu mukoma Blessing, idambudziko guru, nekuti takatarisa tikaona kadesk kakaiswa kunyanya kurutivi rweZimbabwe kachinzi ndio kari kutariswa vanhu vane kuti vanga vaine utachiwana here, kanoratidza kuti pachirungu inonzi substandard, zvinhu zvemhando yepasi zvikurusa. Uyezve tinoona kuti bhodha reSouth Africa neZimbabwe panopindwa nevanhu zviri kunze kwemutemo zvakanyanyisa. Zvichireva izvo kuti kana munhu apinda zviri kunze kwemutemo haachateedza zvinofanira kunge zvichiitwa, zvinosanganisira kutariswa kuti haana chirwere here checoronavirus. Anenge akuenda nekuseri kunove kunenge kusina anoongorora kuti apfuura nenzvimbo dzakadaro here. Saka tine dambudziko guru rakanyanyisisa rekuti tinogona kutapuriranwa chirwere icho zviri nyore kuti chiwanike chamunyika yeZimbabwe.
Saka semaoniro enyu imimi, pangaitwe sei apa?
Zvinotori pene zvokuti hurumende iri fanira kutosunga dzisimbe kubudikidza nekushandidzana nemasangano akazvimirira ega kuti ikwanise kuti vanhu nyakusangotariswa kunzi pabhodha chiri ndo panotariswa kuti munhu angava ine chirwere here. Ngazvitariswe nyengo nemukatikati, kana zvichigoneka, kana muchipindwa muHarare ngapawanikwe pano nzvimbo dzinopindwa nadzo kupinda muHarare kuti dzioneke kuti zvingaiswa here nzvimbo dzotatwa kuti vanhu havana hapana ane chirwere here panenge pasingabvunzwe pasipoti.
Mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7. America yakawedzera negore zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri vehurumende namamwe makambani ichiti hurumende iri kukundikana kuremekedza kodzero dzevanhu nekuunza utongo hwejekerere. Asi nhasi gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasivusiso mwoyo uye munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vashora zvikuru danho reAmerica iri. Vamoyo vati handi chokwadi kuti hurumende haina zvairi kuita kuwandudza zvinhu vachiti pane mitemo ine chitsama yakavandudzwa. Vamangwana vatsinhirawo vachiramba kuti mauto haana kuuraya vanhu gore rapera sezviri kutaurwa neAmerica, kunyange hurumende yakambotenda kuripa vanhu vakaurayiwa isati yatanga kudududza. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau, vaTrump vanoti kubva zvakabviswa pachigaro nekushaya kwevaiva mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, hurumende yavaEmerson Mnangagwa haina zvayaita kuvandudza zvinhu munyika, asi kuti iri kutowedzera kumbunyikidza vanhu uye kuregedza mauto achiita madiro aJorgina achipfuura vanhu mumigwagwa. Asi mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti vagara vazviona havo kuti ndizvo zvichaitika.
Hazvitishamisi kuti hurumende yeAmerica yaekstenda masanctions nerimwe gore. Tiri kuziva kuti opposition yemuno iri kukurudzira kuti masanctions iwaya ramba aripo. Saka vakuru veAmerica vaTrump nevamwe vanenge vasina chokwadi chokuzva kuti nyika tiri kufamba takamira sei, vari kuteerera chete opposition, havasi kuteerera hurumende. Saka kuwedzera kwavaita masanctions, kuramba vavo vachiita masanctions, atagara tichiti ari illegal, haasiri pamutemo. Hakuna United Nations yakatiisira masanctions, bilateral issue yedu neBritain.
Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato reMDC Muzvare Gladys Hlatshwayo vanoti zviri kuitwa neZimbabwe mazvokuda mavanga enyora.
Izvi zvaitwa nehurumende yeAmerica zvinhu zvisingatishamisi, nekuti ndo zvatange tagara tichitaura isu vekuMovement for Democratic Change kuti tinofanira kuti tiite mareforms. Nyaya dzekugadzirisa governance yedu muZimbabwe inyaya dzakakosha chaizvo. Hadzina kukoshera nyika dzekunze, asi dzakakoshera zvizvarwa zvemuZimbabwe. Kodzero dzevana veZimbabwe tikatarisa nyaya yeSection 59, nyaya dzekuratidzira dzinova dzirimo mubumbiro redu reZimbabwe, zvese izvi hazvisi kuteedzerwa. Tikatarisazve zvakare 2019 January vanhu vakaurayiwa, hapana chakaitika. Kune makomishen akaiswa, vana Motlandi Commission vakaita marecommendations, haana kuimplementwa.
Asi vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Concerned Citizens Forum vataura ikandishaya vanoti zvirango zviri kukanganisa vana veZimbabwe kwete vatungamiri venyika.
Now citizens have realized kuti pakanzi paipai hurumende inofanira kushaya kana sendi, ndo kutotambura nenhamo yatakuwana iyi. Dai hurumende yakawana mari, mari iyo taikwanisa kudya isu semacitizen.
Asi nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanoti Zimbabwe inongofanira kuita zviri kudiwa kwete kuswera ichiti pamunondo pamusasa.
Dai hurumende yanyanya kutarisa mukati mayo yaona kuti zvinhu zvinomboita kuti zvirango izvo zvinge zviripo, vakagadzirisa ipapo zvirango izvi hazvitomborambi zviripo, zvinongoenda.
Zvirango izvi zvakatemerwa vatungamiri venyika 56 uye makambani 56 muna 2003 nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaGeorge Bush. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndine Blessing Zulu. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 inotema isina divira yakarerekera. Kutanga nemuvhuro maangwanani kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Darere International Criminal Court ratura mutongo unoti nyaya dzekuparwa kwemhosva dzehondo dziri kupomerwa America nemadzisavira ayo dzinofanirwa kuferefetwa zvichitevera zvakaitika kuAfghanistan. Dare iri rakambenge raramba gore rapera kuti nyaya iyi iferefetwe. Mukuru anoona nezveutano muBritain audza nhengo dzeparamende nhasi pamusoro pehuwandi rwechirwere checoronavirus huri kutarisirwa kukwira, achiti hurumende iri kutora matanho ekuona kuti chirwere ichi achipararire zvakanyanya. Hurumende yeZimbabwe inoti yakatyamadzwa nedanho rakatorwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump rekuwedzera zvirango zvakatemerwa nehurumende yeAmerica, vamwe vakuru muhurumende nemubato rezano PF uye makambani anodyidzana nehurumende. Vachinyora mugwaro raburiswa nhasi, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasikusiso mwoyo vanoti havana zvavo kushamiswa nezvaitwa neAmerica izvi, kunyange hazvo isina kutarisawo zvavandudzwa nehurumende mune zvematongerwo enyika zveupfumi pamwe nezvemitemo kubva hurumende yava Emerson Mnangagwa yapinda pachigaro muna 2017. Mukuziya nezvedanho reAmerica iri, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhewa mavhinga pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti vanoti kudii nekuwedzerwa kwezvirango uku.
Izvozvo hazvitombofi zvakashamisa maZimbabweans avo vanonyatsokunzwisisa nezvamatongero enyika. Izvozvozve hazvishamisi zano PF inova ndiyo inotonga nyika inoyi. Izvozvozve hazvishamisi makereki ese omuno muZimbabwe vanogara vachinamatira kuti dai nyika ino yava noupfumi yazvinyiririra. America pachirungu ndo vanoda kuzvidza Big Brother kuti kana ukasaita zvandinoda inini ndichakuranga ndakadai 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 ndakadai. Saka zvirango izvizvizvi igaro ziyo muZimbabwe kuti as long tichiramba takanamatira paivhu redu zvokwadi, hapana kana sanction kana rimwe chete kana koma panonyorwa nenhauro yamasanctions inobva.
Vamavhinga, pfungwa dzenyu padanho rakatorwa navatrump rekuwedzera zvirango iri?
Hongu, danho rakatorwa navatrump rekuwedzera zvirango negore harishamisi zvachose kuvana veZimbabwe, harishamisi kuvanhu vagere muZimbabwe vari kuona kuti hapana shanduko yakauya nehurumende yava Mnangagwa. Igaro ziva kumunhu wese sekutaura kwakaita vaTrump kuti kutseketudzwa kwezvirango kwaizouya mushure mekuona kuti zvechokwadi pane umbowo huzere hwekuti kuZimbabwe kune shanduko.
Regai tinzwe kuna vachirumhanzi. Vachirumhanzi, mashoko enyu panyaya yekuti Zimbabwe iri kunze haisi kuwandudza zvayakakomekedzwa kuti igadzirise.
Dambudziko ratinaro muno muZimbabwe kazhinji zhinji sezvakaita vana vamavhinga ivava, vanhu vatinoti ndo vane njere dzokukwanisa kuvaka nyika ino yeZimbabwe vachitaura chokwadi, asi tinowana vachinzvenga noungwaru mashoko anoita kuti nyika ino ibudire. Iye zvinoonai Trump chai chai akauraya muIranian commander hapana chakaitika. Asi iye zvino zvinoda kuzotsakurudziwa muZimbabwe kuti uno pana vanhu vakafa wakafurwa na vanhu vanga vakapfeka uniform zvisina kana evidence. Ndodambudziko
rakataurwa ndikubatei murumo mazvo
anomona vanga vachitaura ina ndakanyarara
ndoda kugadzirisa
vamavhinga vape mirai vangotaura.
You see, ndiri kuti dambudziko ratinaro muZimbabwe tina vanhu vakaita savana mavhinga vanoziva chokwadi, vanoziva kuti politics chii, asi haufi kumunzwa iye mavhinga pari papo. Ngatsoropodze nhasi izvezvi kuti Trump akakonewa, akauraya makomandas okuIran. Chii chavanga vataza?
Tinzwe kuna vamavhinga.
Ndanga ndiroda kugadzirisa kuti nyaya yekunzi masoja eZimbabwe akauraya vanhu haisi nyaya yenhema ndochekutanga, uyezve haisi nyaya yabva kuna vaTrump ndochepiri. Vamunangagwa president veZimbabwe, mukuru weZimbabwe, vakagadza komishoni yavo ivo yaitungamirwa neaimbova mutungamiri wenyika weSouth Africa vaMosland. Komishoni iyoyo ndiyo yakataura pachena ichisvika mashoko iwayo kuna vamunangagwa kuti tsvagurudzo yataita ndeyekuti mauto nemapurisa ndivo vakakonzera kufa kwevanhu vatanhatu. Zviri pachena, zvinhu zviri pachena izvi. Ndo chatinofanira kuti tingogadzirisa tizivisane, kuti hatisi kutaura zvekufungidzira. Tochienda mberi, tiri kuti isusu zvinhu zvemuZimbabwe hazvaifanira zvachose kumirira mashoko anobva kumutungamiri wenyika weAmerica vaTrump ichokwadi, nekuti zvatiri kutaura zviri mubumbiro renyika remutemo reZimbabwe rakaumbwa nevana veZimbabwe vana vevhu mugore ra2013.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadiwa mavhinga vari parunhare kuLondon neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu vari muHarare. Nhengo dzeparamende nhasi dzashatirwa mushure mekunge sangano reZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA nekanzuro yeBulawayo vatadza kunopa umboo kudare mushure mekunge sangano renhabvu muAfrica reConfederation of African Football kana kuti CAF rati nhandare dzese dzemuZimbabwe hadzikodziri kutambirwa nhabvu. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Nengo dzekomiti inoona nezvevechidiki nemutambo dzaratidza kusafara nekuita kweZIFA, dzichiti hazvishamisi kuti mutambo wenhabvu wasvika pauri munyika nekuti ZIFA haikoshesi basa rayo pamwe nedare reparamende. Imwe nengo yekomiti iyi muzvare tatenda mavetera veZANU PF vati danho reCAF rakabata vakawanda nevatsigiri venhabvu munyika, uye kana ZIFA isingakoshesi izvi zvinoreva kuti haina hanya nenhabvu.
So when they are not taking this seriously, can you all agree, honorable chair, that they've taken and actually belittle this house?
Kana vasinga koshesi nyaya iyi, zvinoreva kuti havaremekedzi dare rino uye havakoshesi nhabvu, ndosaka tasvika patiri nhasi.
VaOmega Sivanda veZANU PF varatidzawo kusafara nekuita kweZIFA nekanzuro yeUlawayo vachiti ndivo vanhu vange vakanyanya kukosha kukomiti yeparamende. VaGift Panda veMDC vatiwo zvange zvakakosha kuti ZIFA ive pamusangano wanhasi sezvo iri iyo inotaura neCAF ichizozivisa vamwe vese zvinenge zvabva ku CAF.
And that is the ZIFA that then tells the city or the city council the requirements that are needed with almost every stadium where we are, what needs to be done. So at the end of the day,
ZIFA ndiyo inotaura neCAF. Saka muchaona kuti takagara pano hapana anotaura neCAF kunze kweZIFA.
Vachipa humbo pamusoro penyaya iyi, vakasanobata chinzvimbo chemunyori mubazi rezvematunhu vaJoseph Makayaora vati zvose zvinodiwa neCAF zvingadai zvakagadzirwa munhandare yeNational Sports Stadium dai vaipiwa mari nehurumende. Vati nhandare iyi yakapedzisira kugadziriswa makore gumi apfuura nemari yakabva kuChina. Vati gore rapfuura chai vakaisa budget remamiriyoni mazana maviri nemakumana emadhora rekusimudzira National Sports Stadium, asi hapana chakabuda.
Most of the issues that have been mentioned in the CAF letter, we bidded for funds from treasury. We actually bidded this last financial year we bidded for $234 million, which is exactly the
gore rapfuura chairo takaendesa budget re $234 million tichida kugadzirisa nhandare iyi kuti timite ma international standards.
Asi vakafanira kubata chinzvimbo chemunyori mubazi revechidiki nemutambo vaBenson Martins vaudza paramende kuti hurumende yakatoudza ZIFA kuti inyorere kuCAF ichiikoka kuzoongorora zvakare National Sports Stadium neBarber Fields sezvo nhandare idzi dziri kugadziriswa. Vati hurumende iri kushandisa mamiriyoni makumi matatu ekugadzirisa nhandare idzi uye vati vanovimba kuti dzichange dzapera kugadziriswa mukati memazuva 14 ari kutevera. Zvichakadai, CAF yanyorera ZIFA ichiramba chikumbiro chokuti ongorore zvakare nhandare idzi ikati inoda kuti Zimbabwe idome nhandare iri kunze kweZimbabwe yainoda kutambira mutambo weZimbabwe neAlgeria. Mutauriri weZIFA vatxolisani Gwesela vaudza Studio 7 kuti hongu vatambira gwaro iri kubva kuCAF mushure mekunyorera sangano iri nemuvhuro. VaGwesela vatiwo vatadza kuenda kuparamende nhasi sezvo vange vakabatikana uye vakanyorera kuparamende nezuro vachiti musangano wanhasi uendeswe mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chezvarwa cheZimbabwe Dr. Rita Nyampinga, mumwe wemadzimai akaremekedzwa nezuro muWashington pasi pechirongwa cheInternational Women of Courage. Mavelas Mhlanganya uye anotipa nyaya iyi.
Dr. Nyampinga vanoti vanga vasiri kutomboziva kuti vange vachawana ruremekedzo urwu uye vakafadzwa nekuti vakacherechedzwa pamwe nemadzimai gumi nerimwe vanobva kunyika dzakasiyana-siyana pasi rose. Dr. Nyampinga vanoti mabasa avari kubata pasi pesangano ravo anoda ushingi uye vafara kuti kune vamwewo vanga vachiona mabasa avari kuita kumusha.
Nhasi ndiri kunzwa kufara, ndiri kutoita manyukunyuku chaiwo. Izvo handina kumbobva ndakamborota kuti ndichasvika ndigopiwa ruremekedzo runotyisa rwakadai. Ruremekedzo urwu haruwanzowanikwa, vashoma vanorwana.
Vachitaura pachiitiko ichi, munyori mukuru mubazi reState Department vaMichael Pompeo vakati mabasa akabatwa nemadzimai gumi nemaviri ava vakawana rucherechedzo anoyemurika uye anoda ushingi. VaPompei vakati zvirongwa zvakadai zvakakosha sezvo zvichipa madzimai mukana wokuti vaite mabasa ekurwira kodzero dzevamwe pasi rose neushingi.
The women are enjoying the freedom of trying, failing and succeeding in greater numbers in many, many corners of the world.
Chekutanga, madzimai varikuwana mukana wekuedza kuita zvakawanda, vamwe vachibudirira, vamwe vasingabudirire, asi varikuita izvi muwandu. Chechipiri, madzimai havachada kungove vanhu vanotaurwa nezvavo chete, asi vanhu vanowaniswa mukana wekuva vatungamiri mumabhizimusi emunharaunda dzavanogara.
Vachitaura pachiitiko ichi, mudzimai wemutungamiri weAmerica amai Melania Trump vakati vanofadzwa nemabasa ekurwira kodzero dzevanhu ari kuitwa nemadzimai neushingi pasi rose.
It is an honor to be here again to celebrate these inspiring women and the incredible impacts they are making through the work.
Ndiri kufara kunga ndiri pano nhasi uno kuti ticherechedze mabasa ehushingi ari kuitwa nemadzimai pasi rose. Chiitiko ichi ndechechina kubva ndakatanga basa rangu samai venyika yeAmerica. Ndinoyemura mabasa ari kuitwa nemadzimai ese vari pano.
Dr. Nyampinga vanoti vakatanga kuita mabasa ekurwira kodzero dzevanhu makore makumi matatu neshanu apfuura. Mubairo uyu wakambowanikwa naamai Jenny Williams, muzvare Justina Mukoko namuzvare Beatrice Mutetwa. Nyaya iyi maipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye weStudio 7 ndiri muWashington.
Musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM, apo tiri kutarisa nezvezuva revanhukadzi pasi rose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe inopiwa zvipfeko zvekuti vashandi vemuzvipatara vapfeke pavanenge vachirwisana nechirwere checoronavirus. America inowedzera negore zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri vemuhurumende pamwe nemamwe makambani. Zifa inoshatirisa nengo dzeparamende mushure mekukundikana kumira pamberi pekomiti inoona nezvemitambo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.